va amuzi baya avange vachifanira kutaura nevechidiki ava pamahofisi ebato ravo vati mapurisa amuka akazara pamahofisi avo zvekuti vechidiki havana kuzokwanisa kupinda pamahofisi kuitira kuti vacherechedze zuva reday of the african child
hauna kuna toendere mberi tanongosvikaosa zvakadaro tikati ko nhai veduwe koda muzvikonderei zvikanzi havuna kuzvisa mapurisa tikatozvisa mapurisa here tamusangana pahofisi yedu inozvikamwa komisangano yose yatinoita paofisi imwe chete iyoyo pasina madisturbance anomboitika manguva nenguva ko zvazodini zvikanzi hati we are operating under instruction
vachibaya vaudza studio 7 vari kuchinhoi kuti hapana kana munhu mumwe chete asungwa vatiwo vanoshushikana kuti vari kurambidzwa kuita misangano pamahofisi avo
saka ndinokazi kachose kuti ko shuwa shuwa chinovhunduka mapurisa chimbori chiiko kuti vanhu vaungana kuti vapenderere zuva ravo rinova recognized international day rinongozvikamwa richingotiwa gore negore
takadai nhengo makumi manomwe nesere dzakasungwa kumba kwemumwe mukuru weTCCC vajameson timber apo dzaipemberera day of the african child dzichamiswa pamberi pedare mangwana rimwe remagweta evasungwa ava vamarufu mandevere vati vasungwa ava vane zvichemo nemabatirwo vakaitwa pavakasungwa nemapurisa
vazhinji vakasungwa kana kuti vose vakasungwa vakarohwa panguva dzekusungwa vakanyikwa mumvura inotonhora musumipo yepavatimba vanhu vazhinji vamwe vakacheka makumbo vamwe vakacheka maoko vazhinji vari kunge vachirwadziwa
vatiwo vamwe vevasungwa vari kuchipatara uye pane mumwe mudzimai akatyoka makumbo nemaoko
vazhinji vacho vari kuti vese hapana mhosva yavakapara nekuti vanga vasiri panzvimbo yejekerere kana nzvimbo inogona kuti munhu aninani zvake angabva kwaabva akarga achisvika ipapo
hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa komishina Paul Nyati vange vasiri kubatika panharembozha yavo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano rezimbabwe democracy institute vastanford nyatsanza vaudza studio 7 kuti zvinosvisa kuti vechidiki vari kusungwa vachirambidzwa vachiita misangano yokupemberera kodzero dzavo
so kusungwa kwakaitwa vanhu ava mayouth even kurambidzwa kucelebrata zuva iri zvaitika kuchinoi zvinhu zvinorwadza chaizvo kana takatarisa kodzero dzevanhu vatinoti mahuman rights
zuva rethe day of the african child rinocherechedzwa gore rega rega musi wachikumi 16 pachirangarirwa kusungwa vana vechikoro vekusouth africa muna 1976 zuva iri rakatanga kucherechedzwa neafrican union muna 1991 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.